vachitaura kuvatore venhau nezuro pamusangano wakarongwa neboka rinomirira vatore venhau remedia institute of southern africa kana kuti misa mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati vakati mamwe mapato ezvematongerwo enyika hatevedzeri mitemo pakuita misangano
so that muzive kana pakanzi mopa the maintenance of order and peace act vanhu vanopiwa masimba in terms of the law in terms of the country's laws my regulating authorities and there is a difference between notification and compliance where you find that most of the period which we are going people is saying I have notified and I notify inini the regulating authority we Kadoma and I notify regulating authority we Chegutu kana regulating authority we Makonde saka zvatopera no
vanyati vanoti kana vanhu vachida kuita misangano hakusi kungozivisa mapurisa chete kunotarisirwa asi kuwirirana kuti vanoshanda sei nemapurisa kuchengetedza runyararo
and I notify inini the regulating authority we Kadoma and I notify regulating authority we Chegutu kana regulating authority we Makonde saka zvatopera no ndopatoda kuti media mutibatsirepa once you have notified but you also have a role to play in terms of security you have also a role to play in terms of working with the police
mutevedzeri wemutauriri webato recitizen coalition for change kana kuti TCC vaostalosiziva vanoti vakarambidzwa kuita misangano yavo yakawanda kunyange vachitevedzera zvinodikanwa nemutemo wemaintenance of peace and order act kana kuti mopa
vanyati vanga vachitaura vachireferensa kune mapolitical party nekuti kana tirisu TCC tinotevedzera mutemo tinotevedzera zvinotaurwa uye nemapurisa nematare enyika nekuti tiri movement tiri bato rinorespekta mitemo yenyika inorespekta vanochengeta mitemo yenyika patinorambidzwa tinoteera izvozvo asi kana tisiri satisfied nemareasons atapiwa nemapurisa tinoenda kumatare toapply kuti tibvumidzwe
vasiziva vanoti sebato riri kutarisira kuumba hurumende itsva mushure mesarudzo dzegore rinouya vanotarisira kushanda nemapurisa asingatarise kuti wabuda mumba mani
tiri kutarisira kuti mapurisa nemamwewo maagencies asave partisan pakuaplya kwavo mutemo nekuti isu sehurumende idzva iri kuuya hatisi kutarisira kuti mapolisi edu isave professional in his conduct nekuti inobhadharwa nesu mataxpayers isu semazimbabweans isu semacitizens
panyaya yekuita misangano gweta vatsvamu mutsvamutsa vanoti mutemo uri pachena kuti munhu anosungirwa kuzivisa mapurisa chete retriple c rinoti rakarambidzwa kuita misangano yaro inosvika makumi matanhatu gore rapera chete panyaya yevatori venhau vanorohwa nekusungwa nemapurisa pamisangano yezvematongerwo enyika vanyati vakati vane urombo asi vakayambira vatori venhau kuti vasafambe mudzimotokari nevezvematongerwo enyika
then we also have a problem handiti kuti isusu tiri kuenda kumaharmonized elections where you have kuti panoita magatherings maybe because I thought vachinake nanje will address it where you find kuti majournalists vanofamba nemapoliticians in the process vachifamba nemapoliticians panoita maconflicts panoita macontestations kana vanhu pozonzi paakurwiwa mapurisa it becomes very difficult because they can't separate majournalists nemapolitician because mune mufamba muri mese muri mukono
mumwe mutori wenhau vari munyori muboka revatori venhau rezimbabwe union of journalists kana kuti zuj mudunhu remashonaland west vatichaona katsva mutima vanoti kushayikwa kwezvekufambisa nekushandisa mumakambani avo ndizvo zvinokonzera kuti vabvume kupiwa zvekufambisa nevezvematongerwo enyika
kushayikwa kwemaresources kuri kukonzeresa kuti basa redu risafambe zvakanaka zvekuti tinozopedzisira tatakurwa nemapoliticians kuenda kumusangano nemamwe magungano akaita sewayo saka izvi zvinodzoka futi kune avaridzi vemakambani ezvekutora kwenhau nekupepetwa kwadzo kuti vange vachivandudza maworking conditions edu
sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa muna nyamavhuvhu sematauriro akaita mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa asi kunyange bato rezanu pf riri kunzi riri kuita misangano pamadiro vanelson chamisa nebato ravo vari kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena